Zvekunyepa, manyepo chaiwo chaiwo. Which are made to cause the panic and despondence within the economy or within the country. Hapana zvakadaro kana kwete.
Isaka mashoko aya sekuona kwenyu ari kubva nekupi nekuti hazvizi zvekutanga kunzwa mashoko akadai akambobuda zvakare masvondo mairi matatu apfuura.
Handimboziva kuti zvinomboita sei kuti vanhu vangova nyaya yedu zvemari manewspaper zvekunyepa nekuti handiwo mashandiri anoita hurumende kana Reserve Bank of Zimbabwe. Hatishandi through masocial media stories ba and chechipiri hapana mararamiro ekuti isusu tingataise local currency pane nguva pane dzimwe nguva kana no handimboziva kuti what is the appetite or the source of such stories. All that I know is at the end of the day people ndo anosuffer nokuti anonganyeperwa ubva waita madecisions ari wrong using wrong information ma fake news. Saka ndinongokumbira kuti vanhu vezimbabwe vanga vaite matured enough kuandasisa kuti takangosiyananano mumafungo edu.
Gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vakambotaura ivo kuti pachapera gore rino nyika yezimbabwe inofanirwa kunge yava nemari yayo. Urongwa hwamuchiri kutarisira here uku?
Handisizi zvakataurwa negurukota remaiangobata ngangu makado kubata iwaminista wacho ibiseezeben gavena tongoziva zvipo zvanhasi tongodhera zviripo taaa kuti isusu tinoshanda basa shoma zvakanaka. Izvo ndinotaura kuti mungodorifera back kuna minister for his clarification on the issue.
Uko nyaya yemari yekunze kana kuti foreign currency yakamira sei pari zvino nekuti makambani akawanda ari kungochema kuti haazi kuwana foreign currency kubva kubhanga renyu?
Chikwadi ndechekuti izvo makambanis akawanda akuprodusa zvakawanda because the high demand for goods and services muzimbabwe angawe mafuta ekubikisa angawe fuel chingawe kana madrinks mabeverages. Saka nekuti demand yacho yakakwira there is also need for more foreign currency. Saka foreign currency inotobva ku export. Saka makambani ari kuexporta ari kuexporta zvakakura shuwa. Saka tiri kugadzirisa nekuti what is required kuisa maexport incentives nekuita zvishuwa kuti the economy remains competitive kuti vanhu aexporte wayani foreign currency yavo yebva shanda munyika.